Kubvunzira masvikiro kwakaitwa naSauro kunomutsa mibvunzo mizhinji pakati pavatendi. Mubvunzo mukuru kunyanya uri maererano naSamueri. Zviro kwazvo mukadzi uyu akamutsa Samueri here? Kune mhinduro dzakawanda dzinopiwa. Vamwe vanotenda kuti raiva simba resvikiro, kudzimaidza meso aSauro nemaminimini aro. Vamwe vanoti ndizvo zvinoitika kumunhu ane shungu yokutaura nehama yake yakafa. Anobva afunga kuti ataura naye izvo anyengerwa achinyepedzerwa. Imwewo pfungwa inoti svikiro rakagona kumutsa Samueri. Sauro akataura naye. Pfungwa iyi haibvumirane nezvinoreva shoko raMwari maererano nokubvunzira masvikiro. Shoko raMwari haritenderi chose kuti vaKristu vabvunzire vakafa vavo kumasvikiro. Muna Samueri wekutanga chitsauko 28 ndima 1 kusvika ndima 4 shoko raMwari rinoti: Zvino namazuva iwayo vaFiristia vakaunganidza hondo dzavo kuzorwa navaIsraeri. Akisha akati kuna Dhavhidhi, ziva kwazvo kuti unofanira kuenda neni nehondo iwe navanhu vako. Dhavhidhi akati kuna Akishi, naizvozvo muchaziva muranda wenyu zvaanogona kuita. Akisha akati kuna Dhavhidhi, naizvozvo ndichakuita muchengeti womusoro wangu nokusingaperi. Samueri zvino akanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro navauki. Zvino vaFiristia vakasungana vakavaka misasa yavo paShunemi. Sauro akaunganidza vaIsraeri vose, ivo vakavaka misasa yavo paGiboa. VaFiristia varunga zvehondo yokuzorwisa Israeri. Vainge vatsvaka misasa yavo. Dhavhidhi haana kutaura pachena kuna Akishi kana aizobatsirana kurwisa vaIsraeri. Zviro kwazvo hazvaibvira kuti Dhavhidhi arwise vaIsraeri. Zvino Sauro akaunganidza hondo yake ndokuvakawo misasa yavo paGiboa. Ngativerenge Samueri wekutanga chitsauko 28 kubva pandima 5 kusvika pandima 7. Shoko raMwari rinoti: Zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFiristia akatya mwoyo wake akadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana nerurimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi unosvikirwa paEndori. Sezvo Mwari asina kupindura Sauro, akatendeukira kuna Satani. Sauro ainge apererwa. Mukadzi weEndori hameno kuti akasara sei pakaurawa mamwe masvikiro navavuki vose. Ndiyezve Sauro ainge avauraya. Mukadzi uyu aisvikirwa zvokunyepera kana kuti aingovawo nomweya yetsvina. Nhasi muteereri, tiri kurarama munguva yezvinamato zvakawanda. Vanhuwo vanotsvaka zvinhu zvomweya-mweya. Vemunyika vanotsvaka ng'anga navavuki navanoshopera, asi vanhu vemachechi vanofamba vachibvunzirawo. Zvino muchinamato vavemowo vanobudirwa nemweya yakasiyana. Vamwe mweya yokuprofita, vamwe yokurapa, vamwewo mweya yedzindimi. Nokudaro vazhinji vanoenda kunobvunzira zvinhu zvinenge zvakonzera urwere mumunhu kana mumhuri, rufu kana tsaona dzinenge dzaitika. VaKristu vanobva vamira nendima iyi vachiti, svikiro rakamutsa Samueri, Sauro akataura naye. Vanodaro nokuti vanenge vachida kuzvipembedza kunobvunzira masvikiro, asi mubvunzo ndowekuti ndizvo here kuti Samueri akadzoka kuvakafa? Samueri akataurirana naSauro here? Kana zviri izvo, ndicho bedzi chiitiko chatinonzwa chakadaro mumagwaro matsvene. Rega ndikuonese zvinotaura Bhaibheri. Ngativerenge Deuteronomio chitsauko 18 kubva pandima 9 kusvika pandima 14. Shoko reupenyu rinoti: Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wako mumoto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroi, kana nganga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Unofarira kuva wakarurama pamberi paJehovha Mwari wako, nokuti ndudzi idzi dzamunopiwa dzive dzenyu dzinoteerera vanotenda mashura nevanouka, asi iwe Jehovha Mwari wako haana kukutendera kuita izvozvo. Nhasi tiri kurarama munguva iyo vazhinji vari kuteera tsika dzakadai dzinonyangadza Jehovha. Makore mashoma akapera, rimwe bhuku rakaburitsa mazita maviri evanhu vaviri vane mbiri yokuvuka. Vanhu vakamhanyidzana kwavari vachinobvunzira. Vamwe vaida kuzobvunzira maererano neramangwana ravo. Nhasi variko vanoudza vanhu zvichazoitika kwavari nenzira yokuverenga vachidudzira nyeredzi. Zvuru nezvuru zvemadhora zvinoripirwa zvinhu zvakadai. Naizvo vanozviita vapfuma zvikuru nokubira vanhu vachivanyengedzera. Ndinoda kukutaurira chokwadi, hama yangu. Mwari haafariri munhu anobvunzira kumasvikiro. Tsika iyo yakaipa inonyangadza zita raJehovha. Dzimwe ndudzi dzakatongwa nazvo. VaIsraeri vakatongwa vakaparadzirwa savaranda kune dzimwe ndudzi nokuda kwekutevera tsika dzinonyangadza zita raMwari. Magwaro matsvene anoyambira kutevera tsika dzakaipa, uyewo tinoyambirwa kuti vazhinji vachatsauswa nokutevera mweya mizhinji yave munyika nhasi. Unoverenga rungano rwaRazaro nomupfumi muna Ruka chitsauko 16 ndima 19 kusvika pandima 31. Mupfumi zvaakati afa ari ikoko, asi mupfumi haana kutenderwa kudzoka panyika. Akaudzwa kuti hazvibviri kudzoka panyika kubva kuvakafa. Pauro akati muna Timotiyo wekutanga chitsauko 4 ndima yekutanga, zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachitevera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Nhasi tinoona kuwanda kwamachechi, asi imomo vanhu vari kunamata Satani. Shoko raMwari rakagara rataura kare kuti namazuva okupedzisira kutsauka kuchawanda. Naizvozvo tinoona Sauro achienda kumuvuki mukadzi weEndori muna Samueri wekutanga chitsauko 28 ndima 8 kusvika pandima 13. Shoko raMwari rinoti Sauro akazvishandura akafuka dzimwe nguva akaenda iye nevamwe vaviri varume. Vakasvika kumukadzi usiku akati, ndiukirewo mweya unokusvikira undikwidzire wandichakuudza. Mukadzi akati kwaari, tarira, unoziva zvakaitwa naSauro kuti wakaparadza masvikiro navauki panyika. Unoteereiko upenyu hwangu ndiurawe? Sauro akapika kwaari naJehovha akati, naJehovha mupenyu, iwo haungavi nemhosva pachinhu ichi. Zvino mukadzi akati, ndinokukwidzira aniko? Akati, ndikwidzire Samueri. Mukadzi akati achiona Samueri akadanidzira nenzwi guru. Mukadzi akataura naSauro akati, mandinyengerereiko nokuti ndimi Sauro? Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira achibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati, kuno mutana unokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake akanaka akananga kwaari. Cherechedza uone kuti mukadzi muuki akatyiswa kwazvo nechisikwa chaibuda panyika. Kana wanzwa zvataverenga, unoona kuti Sauro pachake haana kuona Samueri. Muuki bedzi ndiye akati aiona Samueri. Handifungi kuti mukadzi akamboona Samueri achiri mupenyu, asi nokukurumidza vose vakati ndiSamueri. Iye akabva apindurawo saSamueri. Satani anokwanisa kutevedzera. Sauro ainge azarurira Satani musuo ndokupinda. Ngativerenge Samueri wekutanga chitsauko 28 ndima 15. Shoko raMwari rinoti, Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireiko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo nokuti vaFiristiya vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri haangatongondipindure kunyange nevaprofita kana nokurota. Naizvozvo ndakudanaiimi kuti mundizivise zvandinofanira kuita. Mwari ainge abva pana Sauro. zvinovainge ava kutya vaFiristia. Muna Samueri wekutanga chitsauko 28 ndima 16 kusvika pandima 19. Shoko raMwari rinoti, Samueri akati, unondibvunzireiko ini? Jehovha zvaakabva kwauri akava muvengi wako. Jehovha wakazviitira izvo zvaakataura neni. Jehovha akabvarura ushe pamaoko ako akahupa mumwe wokwako, iye Dhavhidhi, nokuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, hauna kuitira vaAmereki nokutsamwa kwake kukuru. Naizvozvo Jehovha wakakuitira chinhu ichi nhasi. Zvino Jehovha uchaisa vaIsraeri pamwe chete newe mumaoko avaFiristia. Mangwana iwe nomwanakomana wako muchava neni. Jehovha uchaisa hondo yavaIsraeri mumaoko avaFiristia. Chinoshamisa parungano uru ndechekuti hapana chinhu chitsva chakataurwa naSamueri kana aiva Samueri. Asati afa, Samueri ainge azivisa zvorufu, kuparadzwa uye nokurambwa kwaSauro naMwari. Naizvozvo Sauro haana chimwe chinhu chitsva chinosiyana nezvose zvaakataurirwa naSamueri ari mupenyu. Ndinobva ndarangarira shamwari yaJobho. Hapana chinhu chitsva chaakaudza Jobho. Inzwa zvakataurwa neshamwari yaJobho. Zvino ndakaziviswa shoko rakavanda. Nzeve yangu yakanzwa zevezeve raro. Pandangariro dzinobva pane zvinoonekwa usiku, kana vanhu vabatwa nehope huru. Kutya nokubvunda kwakandiwira, kwakabvundisa mafupa angu ose. Ipapo mweya wakapfuura pamberi pechiso changu, mvere dzenyama yangu dzikasimuka. Wakamira, asi ndakanga ndisingagoni kuona kuti wakadini. Mufananidzo wakanga uri pamberi pameso angu. Kunyarara kukavapo, ndikanzwa inzwi richiti, ko munhu unofa ungakunda Mwari pakururama here? Ko munhu ungakunda muiti wake pakunaka here? Pana mashoko aya ose eshamwari yaJobho, hapana kana shoko rimwe chete idzva. Zviri pachena kuti Mwari ainge asina zvokuita nesvikiro iri. Zvakare hazvaiita kuti Mwari adane Samueri kubva kuvakafa. Sauro akareva pachena kuti Mwari ainge asisamupinduri. Ko Satani aigona here kudana Samueri? Unofungei nomubvunzo uyu? Tinofanira kuziva kuti Kristo bedzi ndiye akataura kuna vakafa. Ko Sauro akataura navakafa here? Vamwe vanoti manyepo hazvina kuitika. Muvuki akanyengera nokubata Sauro kumeso. Muvuki aiziva zvokuurayiwa kwemasvikiro naSauro. Naizvozvo akabatwa nokutya kukuru. Handirambi kuti pakaitika mashiripiti pamuvuki, asi havaitenda kuti Jehovha Mwari waiva nezvekuita nesvikiro. Ngatirangarirewo kuti shoko raMwari rinotii pana Makoronike ekutanga chitsauko 10 ndima 13 nendima 14. Naizvozvo Sauro akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha, uye nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta, uye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro kubvunza naro akasabvunza Jehovha. Naizvozvo wakamuuraya akaisa vushe kuna Dhavhidhi mwanakomana waJese. Kwenguva refu Sauro aitsvaka kuuraya Dhavhidhi. Dhavhidhi akaudzwa mwoyo wake akanogara pakati pavaFiristia. Mwari haana kumurayira kuti abve munyika yake. Abrahama haana kurayirwa kubva munyika make. Vakabva munyika nokuti vainge varasikirwa norutendo muna Mwari wavo. VaFiristia vaive vavengi vavaIsraeri, rudzi rwaDhavhidhi. Asi Dhavhidhi akanogara pakati pavo. Pakupedzisira ainge ave shamwari yamambo weGati. Hondo zvayakatanga pakati peFiristia neIsraeri. Dhavhidhi akashayiwa rutivi rwaanorerekera. Nokuda kweushamwari akambofunga kubatsira vaFiristia, asi Mwari akamudzivisa. Mwari anotidzivirira pazvinhu zvizhinji. Tingadai takapinda munjodzi nokupindira zvisinei nesu kana kuita zvatisingafaniri kuita. Ndinovimba kuti unombofunga zvimwe zvinhu zvaungaoita, asi mwoyo ukakurambidza. Ndiko kudzivirirwa kwatinoitwa naMwari. Taidai takawira munjodzi. Ngativerenge Samueri wekutanga chitsauko 29, ndima 1 nendima 2. Shoko roupenyu rinoti, Zvino vaFiristia vakaunganidza hondo dzavo dzose paAfeki, asi vaIsraeri vakavaka misasa yavo patsime raiva paEzireri. Madzisha avaFiristia akapfuura akaita mazana mazana nezviuru, naDhavhidhi navanhu vake vakapfuuravo vachitevera Akishi. Hondo zvayainge yotanga, Dhavhidhi navarume vake vakabatana navaFiristia kunorwisa Israeri. Madzisha avaFiristia vakati vachiona Dhavhidhi vakasafara nazvo. Ndinofunga vaimutyira kuti aizovamukira. Ko, kana munhu ambenge ari muvengi wako ave kukubatsira, haufungidzire here kuti ane chinangwa chake? Saka madzisha avaFiristia havana kufara naDhavhidhi. Muna Samueri wekutanga chitsauko 29 ndima 3 kusvika pandima 5 shoko raMwari rinoti, ipapo machinda avaFiristia akati, ko vaHebheru ava vanoiteiko pano? Akisha akati kumachinda avaFiristia, ko yaazi Dhavhidhi muranda waSauro mambo waIsraeri ugere neni mazuva ano kana makore ano here? Handina kuwana mhosva kwaari chinguva chaakatizira kwandiri kusvikira nhasi. Asi machinda avaFiristia akamutsamwira. Machinda avaFiristia akati kwaari, dzosa munhu uyu adzokere uko kwake kwawakamuisa iwe, asi ngaarege kuburuka kundorwa nesu kuti arege kutipandukira akava muvengi wedu pakurwa, nokuti munhu uyu unganoyananisa ishe wake neiko? Hatiti nemisoro yavanhu ava here? Ko, uyu haazi Dhavhidhi uya wavakaimbira vachibvumirana pakutamba kwavo vachiti, Sauro wakauraya zviuru zvamazana ake, asi Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana ake? Zviro kwazvo vaFiristia vakafunga zvakanaka. Vakafungidzira kuti Dhavhidhi aizovapandukira muhondo, adaro aizoyanana naSauro. Haungasvori kufunga kwavaFiristia. Machinda avaFiristia vane zvavaiziva pamusoro paDhavhidhi, asi Akishi aivimba kwazvo naDhavhidhi. Zvisinei, mamwe machinda akaramba kuti Dhavhidhi anorwa hondo navo. Muna Samueri wekutanga chitsauko 29 ndima 6 kusvika pandima 11 shoko raMwari rinoti, ipapo Akisha akadana Dhavhidhi akati kwaari, naJehovha mupenyu, iwo wakanga uri munhu akarurama nokuda kwako nokupinda kwako pahondo kwakanga kuchindifadza ini, nokuti handina kuwana zvakaipa kwauri kubva pazuva rawakasvika kwandiri kusvika zuva ranhasi. Asi madzishe haakufariri. Naizvozvo zvino chidzoka hako uende norugare kuti urege kuzoita chisingafadze madzishe avaFiristia. Dhavhidhi akati kuna Akishi, ndadiniko? Makawaneiko kumuranda wenyu chinguva chandakagara nemi kusvikira nhasi kuti ndirege kundorwa navavengi vashe wangu mambo? Akisha akapindura akati kuna Dhavhidhi, ndinoziva kuti unondifadza ini somutumwa waMwari, asi machinda avaFiristia akati ngaarege kukwira nesu kundorwa. Naizvozvo Dhavhidhi akamuka mangwanani vakadzokera kunyika yavaFiristia. VaFiristia vakakwira vakaenda Jezireeri. Akishi namachinda avaFiristia vakatenderana kuti Dhavhidhi adzokere. Hazvaikodzera kuti Dhavhidhi arwise vanhu vokwake. Kunyange Sauro waiva muvengi waDhavhidhi, Dhavhidhi haaikodzera kurwisana nevanhu vokwake. Dhavhidhi ainge asiya kutenda kwake, nokudaro akabva pakuda kwaMwari. Asika hama yangu, muKristu akanga atsauka haarasikirwe noruponeso rwake. Asi ukange watsauka unopinda mumatambudziko, asi haurasikirwe noruponeso. Dhavhidhi akatsauka akasiya kuda kwaMwari. Ainge apinda muchivi chakaipisisa chokunorwisa hama dzake, asi Mwari akapindira neimwe nzira akamununura. VaFiristia zvavaienderera mberi kuJezireeri, Dhavhidhi ainge achidzokera. Akadzokera asina mufaro sezvatichaona. Dhavhidhi nevarume vake vainge vasipo. VaAmereki vakarwisa Zikiragi, kana guta rainge rapiwa Dhavhidhi naAkishi kuti agare nevanhu vake. Muna Samueri wekutanga chitsauko 30 pandima 1 kusvika pandima 6 shoko raMwari rinoti, zvino Dhavhidhi navanhu vake vakati vasvika paZikiragi nezuva retatu, vakanzwa kuti vaAmereki vakanga vandopambara kurutivi rwezasi neZikiragiwo vakabuda Zikiragi nokuripisa nomoto, vakatapa vakadzi navose vakanga varimo, vaduku navakuru, vakanga vasinokuuraya munhu, asi vakatapa vakaenda navo. Zvino Dhavhidhi navanhu vake vakati vachisvika paguta, vakariwana rapiswa nomoto navakadzi vavo navanakomana vavo navanasikana vavo vatapwa. Dhavhidhi nevanhu vakanga vanaye vakachema kwazvo kusvikira vasisina simba rokuchema. Navakadzi vaviri vaDhavhidhi vakanga vatapwawo, vana Ahinoami muJezireeri naAbhigairi waiva mukadzi waNabhari muKameri. Dhavhidhi akatambudzika zvikuru nokuti vanhu vakanga voda kumutaka namabwe, nokuti mwoyo yevanhu vose yakanga ine shungu, mumwe nomumwe pamusoro pavanakomana vake navanasikana vake. Asi Dhavhidhi wakatsvaka simba rake kuna Jehovha Mwari wake. Unogona kuona kuti Dhavhidhi navarume vana mazana matanhatu vainge vaomerwa. Vakawana guta raparadzwa nomoto, vakadzi navana vose vatorwa senhapwa. Vakafunga kuti vadikani vavo vainge vatourawa. Dhavhidhi akaomerwa zvikuru, akarangarira Abhigairi mukadzi waaidisisa kwazvo. Mwoyo wake wakarwadziwa, akanyanya kurwadzikanawo nokuti varume vake vakanga vamumukira. Vakamumhura nokuti ndiye akanga aita kuti vasiye guta vachiteera vaFiristia. Zvirokwazvo Dhavhidhi akakundikana. Vazhinji vanorangarira Dhavhidhi sekakomana kaya kaifudza makwai kakazouraya Goriati. Vamwe vanomurangarira nokuda kwechivi chake choupombwe naBhetishebha. Asi vanokanganwa kuti Dhavhidhi aingovawo munhu akaita seni newe uyewo sevanhu vose. Dhavhidhi haaifanira kubva munyika yake yeIsraeri kunogara nyika yavaFiristia. Zvino vanhu vake voda kumuuraya, havachagumbuka nokuda kwevakadzi vavo, nokuti vaifunga kuti vakaurayiwa. Asi Dhavhidhi wakatsvaka simba rake kuna Jehovha Mwari wake. Hama yangu, tose tinombosvika nguva yatinoomerwa. Tinoita seiko kana tapererwa taomerwa? Tinganyaradzwa nokusimbiswa muna Jehovha Mwari wedu here? Ndiyo nguva Dhavhidhi yaakanyora mapisarema achitaura kazhinji pamusoro pekunaka kwaJehovha. Jehovha akanaka. Vasanangurwa vaJehovha ngavadaro. Ngativerenge Samueri wekutanga chitsauko 30 kubva pandima 7 kusvika pandima 11. Shoko raMwari rinoti, zvino Dhavhidhi akati kuna Abhitari muprista mwanakomana waHimereki, douya hako pano neefodhi. Abhiatari akaenda neefodhi kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi akabvunza Jehovha akati, kana ndikatevera boka iro ndingavabata here? Akapindura akati, tevera hako, nekuti uchavabata kwazvo uye ucharwira zvose. Naizvozvo Dhavhidhi akaenda iye navarume vana mazana matanhatu vaakanga anavo. Vakasvika parukova Bhisori, pakasara vamwe vaakasiya, asi Dhavhidhi wakateverera iye navanhu vana mazana mana, nokuti vane mazana maviri vakanga vasara shure nokuti vakanga vaneta kwazvo vasingagoni kuyambuka rukova Bhisori. Vakawana muIjipita kusango, vakauya nokuna Dhavhidhi vakamupa zvokudya akadya, vakamupawo mvura yokunwa. Efodhi yaipfeka nguo iyi achinonyengetera paatari. Dhavhidhi akapfeka efodhi kuti atsvake chiso chaMwari. Aida kukumbira Mwari kuti amutungamire. Jehovha akamusimbisa kuti atevere vaAmereki. Vakasangana nemuIjipita ainge aneta uye aziya nenzara. Uyu waiva muranda waAmereki, vakamupa zvokudya. Iye akavaudza kwakaenda vaAmereki. MuIjipita akavatungamira kuvaAmereki. Dhavhidhi akavandira vaAmereki ndokuvarwisa, apo vaifara nokupembera vachifunga kuti vainge vakunda. Ngativerenge Samueri wekutanga chitsauko 30 kubva pandima 16 kusvika pandima 17. Shoko raMwari rinoti, zvino vakati amuburusirako, vakawana vakapararira pasi pose vachidya nokunwa nokutamba pakati pezvizhinji zvavakanga vapamba, zvavakanga vatora kunyika yavaFiristia nokunyika yavaJudha. Dhavhidhi akarwa navo kubva parubvunza vaeni kusvikira madeko ezuva rechipiri. Kwakanga kusino munhu akapukunyuka, asi majaya namazana akanga atasva makamera ndiwo akatiza. Dhavhidhi akakunda vaAmereki akatora zvose nepfuma yavo. Majaya mazana mana bedzi ndiwo akapukunyuka. Zvose zvavainge vatora Dhavhidhi akazvigovanisa pakati pavo vose, pamwe chete neavo vakakundikana kunorwa. Dhavhidhi akati, zvose izvi takazvipiwa naJehovha. Akadzokera Zikiragi nevakadzi vake nevana vake, makwai zvose nemombe dzake achifara. Davhidhi akanyora mapisarema achirumbidza Jehovha achiti akanaka. Munguva yokuomerwa, munguva yokurwiswa, Jehovha akanaka nokuti aiziva kunaka kwaMwari. Davhidhi akagona kutonga vanhu vake nokururamisira. Chiiko chaungapupurawo nezvokunaka kwaJehovha?